Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu kurume 27 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kutsvaga mitumbi yevanhu vakafa mutsaona yeCyclone Idai konetsa nepamusana pekushaya zvikwanisiro. Nyaya yanga ichipomerwa nhengo dzeMDC dzakasungwa dzichipomerwa. Mhosva yekuita mhirizhonga muna Chikunguru gore rapera inoraswa nematare edzimhosva. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa zvogara zvakabatiraura mumaoko zvichitevera mhirizhonga iri kuitika munyika iyi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kutsvaga mitumbi yevanhu vakashayikwa padutu mupengo remafashamu emvura nemhepo kana kuti Tropical Cyclone Idai vanodarika mazana matatu kwave kutora nguva yakareba nekuti hurumende haina zvikwanisiro. Vagari vekunzvimbo dzechipinge nechimanimani vanoti hakuna motokari dzekubvisa matombo makuru anofungidzirwa kuti akatsikirira vanhu kanawo imbwa dzinokwanisa kufunidza panenge paine mitumbi yevanhu kana kuti cadaver dogs. Mimwe mitumbi iri kuwanikwa haichazivikanwe nekuti inenge yaora zvapawo kuti hurumende ikumbire chikoro cheNational University of Science and Technology kana kuti NUST kuti chizobatsira kuvheneka mitezo yemufi kana kuti kuita DNA. Nezuro, South Africa yakazivisa kuti yainge yotumira imbwa kuzobatsira kutsvaga mitumbi yevanhu kuchimanimani nechipinge. Gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa uye gurukota rinoona nezvedunhu reManicaland Dr. Ellen Gwaradzimba vanoti madzishe nemasabhuku uye hofisi yamudzviti vanofanira kubatana vonyora mazita evanhu vari kufungidzirwa kuti vakashayikwa ava. Zvikoro makumi masere zvakakanganiswawo zvakanyanya nedutu mupengo iri. Nhasi vakuru veEuropean Union neUnited Nations munyika vashanyira chimanimani vakati vari kunetsekawo zvikuru nemitumbi yevanhu isati yawanikwa kusvika pari zvino. Vativo mamiriro akaita zvinhu munzvimbo iyi anonetsa kuti vanhu vakwanise kufukura pavanofunga kuti pakatsikirirwa vanhu nekuti matombo ari kungangu semuenzaniso akakura zvakanyanya. Gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo vanotivo vafa kusvika pari zvino vava kusvika pazana nemakumi masere nevapfumbamwe uye vamwe zana nemakumi masere nevatanhatu vakakuvara. Pane vakakuvara apa makumi matatu nevasere vachinzi vakakuvara zvakaipisisa. Vamoyo vativo mhuri dzinodarika zviuru makumi mana dzakatarisana nenzara nekuda kwedutu mupengo iri. Nhasi nyika dzakawanda nemasangano akawanda anga achienderawo mberi nekupa Zimbabwe rubatsiro runosanganisira magumbeze zvekubikisa, migomo, mamosquito nets nezvimwe. Asi veEU pamwe nevesangano replatform for youth development rinoshanda kumanicaland vanoti vari kushushikana nemashoko ekuti pane vamwe vaakuita zvematongerwo enyika panyaya yekugoverwa kwechikafu. Asi veEU vanoti nhasi havana kuona havo izvi zvichiitika asi kuti vangawanzwa mashoko ekuti zviri kuitwa. Bato reZANU PF ndiro riri kupomerwa mhosva yekunyima vanopikisa chikafu. asi vakuru vebato iri vari kuti vari kungobatsira nemotokari dzekutakura chikafu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vamoyo kuti tinzwe zvizhinji nemamiriro akaita zvinhu kumanikaland.
Tatine musangano wekugadzira izvozvo, Ministry of Health ichishanda ne National University of Science and Technology. Tade tihavaindise vanhu vanoita DNA vokunasti yakambotibatsira pakamboita ine njodzi kuwesekiseku kuvanhu vatsva zvebeyond recognition. Last time pazvakava zvaitika kumvuma, it took us more than 3 months to identify mapoti. But nenyaya yeDNA yaakugona kuitiwa nenasti kuda nedzimwe university, kune imwe institution iri muno mutown futi muHarare. Tinofunga kuti kana ivavo vakamobilizewa vakainda, kana mitumbi yawanikwa, DNA inoita nekukurumidza.
Ko vamwewo vana veZimbabwe vangadai vakateerera tiri kunyanyotarisawo nevamwe vari kunze kunoku, zvamukati zvinodiwa kuti vabatsire vamwe vakawirwa nedambudziko, zvii zvinganzi zvamukati muri kuda nechimbi chimbi?
Tinofungidzira kuti vanoda kubatsira zvikuru sei vedu vari mudiaspora, tinofunga kuti kana vakatumira mari ukafonera kuofisi kwangu 263-242-793-808, ivavo munopiwa nhamba yokuministry of finance. So kwatakati haiwa mari yese, president vakati toda kuti kana zvinhu zvaitika njodzi seizvozvi, mari yese ive accounted for nokuministry of finance. Ndo vanozoti inoda kushandisiwa nokuministry kwangu, inoda kushandisiwa nokuhealth, kusocial welfare, kuitira accountability vestate. Vanoda kutumira kana dziri magoods, vanotumira kuministry kwangu ikoku. Tine holding house yataisa kuManyame kuitira kuti Manyame air base, kuitira kuti kana zvimwe zvauya nendege zvongouya zvichichengetwa ikoko. Kana zvobva ipapo zvinoenda kwaMutare. Tinoitira kuti kana muchiuyisa zvinhu zvinobva kunze zvichiuya cyclone, zvinenge zvichida kukliwa kucustoms, ndeikoko ndio kwataseta masystems okuti akliwe. Kana zvichiuya nekumaborders, toti kuda vari kusouth Africa kana vari Botswana hokuna noZambia vadotumira vari kuoutside, tinozvikliya futi kumaborders. Zvouya muno muHarare tozozviindisa kwezvine zvichikodzera kuti zviinde.
Gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo vachitaura vari parunare muHarare. Tabatawo mukuru wesangano rePlatform for Youth Development vaClarice Maduku kuti tinzwewo zvavari kuona nenyaya yekupiwa kuri kuitwa vanhu chikafu.
Zviri kunyakutirwadza parizvo ndechekuti veruzhinji kusanganiswa vamwe vagari vemuchipinge chimanimani vari munyika muno masangano akazvimirira kuti havanga vachitipa sapoti yakanyanya. Yatingati sapoti kubudikidza nezvekudya mabasics, sapoti kubudikidza nezvekunwa, zvekufuga nezvekurara. Asi chikuya kwazvaita nekuwanda kwazvaitawo kuchinhu chaakutanga kushungurudza vano chekuti pane vaakutanga kuitawo utungamiriri huri local hwekuda kunzwisa kuti avapihwa zvakawanda, avapihwa zvishoma, zvaakupinza nyaya dzematongerwo enyika. Ndo zvakati zviri kutirwadza. Asi kuti tada titende maZimbabweans nevamwe vese vari kunze kwenyika vari kubatsira kuti dambudziko recyclone idai rive rakareruka zvirinani.
Muunganyatsojekesa here pamuri kuti apa pane vaakuita zvemaatongerwo enyika, ndaanani chaizvo vari kuuya vachipindira munyaya yekupawana chikafu?
Nyaya iyi hatingati haisi nyaya itsva. Pese panotorwa nyaya dzechikafu, vanonyanya kutipa dambudziko ndevanoita zvematongerwo enyika vari kubato riri kutungamirira repanofiyo. Pari zvino tingati panga pane makakatana akati kuti anga akatanga pekutangana nevanhu vari vakawirwa nedambudziko veruzhinji, vanhu vasingaonekwi vari chinzi vanganzi ndevebato iri kana bato iri. Rinongoziva kuti pamushavo pakashayika mai nababa, pamushavo panoshayikwa mwana, apa pane imba dzakabva marata, ava vanga vakadai. Ndo madambudziko maonera atinoita vanhu vanenge vasina mafeshi zvatingati ndo mapolitical feshi. Asi tikuona kuti vezvematongerwo enyika kunyanya vezanupevu ndo vari kuona sekuti vanofanira kuti vave nechekuita nedistribution. Ivo vachitaura kwatiri vanenge vachiti no murugina kushandisa social media kutaura zvinhu zvakawanda zviri kuitika, saka inenge iri nzira yavo yekuita counter social media. Saka ndingangoti muchidimbu tiri kuona nezvematongerwo enyika vakarekera kudivire ZANUPF varivo vari kunyanya kusimukira kumberi kuti vange varivo vatungamiririzve pakuti opihwa neasingapihwi ndiani.
Mukuru wesangano replatform for youth development vaClaris Maduku vachitaura vari parunare kuChipinge. Kunyange hazvo hurumende yakabvisa mutero wezvikamu zviviri kubva muzana weelectronic transaction tax pakutengwa kwefodya, varimi vari kunyunyuta kuti mutengo wefodya uri kuramba uri pasi. Asi vemisika yefodya vanoti mitengo yave kukwira kana zvichienzaniswa nemitengo yaivepo pakavhurwa misika iyi svondo rapfuura. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Pakavhurwa misika yefodya nechitatu chapfuura, varimi vakawanda vakabvisa fodya yavo pamusika nekuda kwekuti mutengo waive pasi zvakanyanya, sezvo vanotenga fodya vaigunununa kuti vaizorasikirwa nemari yakawanda nekuda kwemutero weelectronic transaction tax pakutenga fodya. Asi zvichitevera kubviswa kwemutero uyu svondo rino, mitengo yefodya haina kukwira zvakanyanya, izvo zvisiri kufadza varimi. Ongororo yaitwa neStudio 7 pamusika yefodya inoratidza kuti varimi vakawanda vachiri kugunununa nemitengo iyi. Mumwe murimi wekukazangarare kukaroi vaLast Kawani vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti mitengo yakaderedzwa nenyaya yekuti madhora ekuAmerica haasisina kufanana uremu nemaRTGS dollars.
Ndiri kuona sekuti kuretwa kwatakaitwa kuti mari yatutengerwa nayo iri US payakaretwa, varubva vafunga kuti murimi aruta mari sitereke, saka vadzikisa mari US.
Mumwe murimi vanomo Sakala avataura neStudio 7 mushure mekutengesa fodya yavo pamusika weTobacco Sales Floor vati mutengo wange uri pasi pewavange vakatarisira.
Zviri nani bata hatikutsikana nemapurize acho, mapurize acho akadzika sia
mari iri kuuya iri kunzi iri kuya iri paRTGS. Ndakapromisa topiwa US kapa, but US racho harisi kubuda, iri kunzi iri kupiwa 100% RTGS.
Nhasi mutengo wepasi paTSF wange uri dhora rimwe chete pakirogiramu kana zvichienzaniswa nemasenzi makumi mashanu pakirogiramu pakavhurwa misika svondo rapfuura. Kumusika weBoka Tobacco Floor zvinhu zvange zviri kufamba zvakanaka, uye vanoona nekufambiswa kwebasa pamusika uyu vaMoses Byers vati vese vanotenga fodya vave kuuya kumusika wavo zvichitevera kugadziriswa kwezvichemo zvavo nehurumende.
Pakanga paine nyaya imwe yakanga iripo yanga iri yetaxi yanga yakaiswa nehurumende, saka ndinodaira kuti mabayazi vakanga vasingawirirani nazvo nokuti zvaizobudisa dzimwe mari dzakati wandei mubhajeti mavo. Asi vakaenda vakanotaura nehurumende, hurumende yakatibatsira yakanzwisisa ikatiregerera ipapo. Saka ndo yakanga iri nyaya hombe yakanga iripo, asi nyaya iyi yakagadziswa.
Vatiwo kuwanda kwevanotenga ndiko kwave kuita kuti mutengo wefodya ukwire pamusika wavo.
Zvasiyana svondo rakapera average highest average price yedu yakanga iri $4.65. Now ezvinezvi taona maprize muakwira aakuma $4.70-$4.75. Yepasi akatanga ari ma $0.20, asi iye zvaakwira akuramba achikwira. Highest yataona izvezvi, lowest yanga iri kuma $0.80. Saka zvinoreva kuti pane difference $0.60 iri ipapo.
Mumashoko avo atsigirwa nevamwe vanotenga fodya, vabayas vati mutengo wefodya unenge wakadzikira pamazuva ekutanga, sezvo varimi vachitengesa mhando yepasi vachiti vanotarisira kuti mitengo iyi ichakwira zvinofadza varimi. Zvichakadai, varimi vatiwo havasi kufara nenyaya yekuti bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe neTobacco Industries Marketing Board vakadzokera kumashure pachibvumirano chavaive vaita chekuti varimi vaizopiwa imwe mari yavo ari madhora ekuAmerica, imwe iri maRTGS. Zvichitevera kuvhurwa kwemisika yefodya, varimi vave kupiwa mari yavo yese ari maRTGS, asi vachipiwa mikana wekutenga madhora ekuAmerica kumabhanga avo kana vachida kuita izvi. Gore rapfuura, Zimbabwe yakaona mari inosvika bhiriyoni remadhora ekuAmerica kubva mukutengesa fodya kunze kwenyika. Asi gore rino mari iyi ichadzikira, sezvo imwe fodya yakaparadzwa nezuva uye imwewo ikaparadzwa necyclone Idai. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza iye zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 pm mazuva ose pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Pindai muchirongwa che live talk na 8 pm nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona kurudzira yamane shamwari kuti dzitifarire.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. China inoti ichamisa pamberi pematare edzimhosva vaimbova mukuru weInterpol vaMeng Hongwei vachipomerwa mhosva yekushandisa zvisiri pamwero mari yehurumende uye kushandisa masimba avo zvisiri pamutemo. VaMeng vakashayikwa kuti vaivepi muna Gunyana gore rapera apo vaishanyira kumusha kwavo kuChina kwakare vachibva kuFrance uko kune muzinda weInterpol. Beijing yakazobuda pachena ichiti yainge yakavachengetedza ichivapomera mhosva yekutambira chioko muhomwe. Nyaya yehutano yadzoka zvakare kuvachinhu chiri kutaurwa zvikuru nemapato ezvematongerwo enyika muAmerica panguva iyo hurumende yemutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump iri kukurudzira kuti mutemo inoita kuti veruzhinji varapwe nyore weAffordable Care Act ubviswe, ukuwo bato rinopikisa reDemocratic Party richironga kusimbaradza mutemo uyu. Mutemo uyu wakatanga kushanda muna 2010 apo vaBarack Obama vaive mutungamiri wenyika yeAmerica. Makateerera kuStudio 7 tiri kutevenyura tiri muWashington DC. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zvave kugara zvakabatiraura maoko zvichitevera kurwiswa kwazvinoti zviri kuitwa nezvizvarwa zvemunyika iyi. Izvi zvinotevera kurwiswa kwezvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinoshanda sevatyairi vemarori mahombe muguta reDurban kutanga svondo rapera zvichipomerwa mhosva yekutorera zvizvarwa zveSouth Africa mabasa. Izvi zvinonzi zvakawedzerwawo mune dzimwe nzvimbo dzakaita semuMpumalanga neCape Town. Vamwe vari kupomera vakuru vehurumende vemapato ezvematongerwo enyika kusanganisira mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa pamwe nemutevedzeri wegurukota rezvemapurisa vaBongani Nkogi mhosva yekukonzeresa kurwiswa kwevasiri vemunyika iyi kuri kuitika uku kuburikidza nemashoko avanonzi vakataura. Kurwiswa kwevabva kure uku kunonzi kwakasiya vanhu vanodarika zana nemakumi mashanu vasina pekugara muClay Estate pedyo neDurban mushure mekutiza dzimba dzavo. Vasiri zvizvarwa zvemuSouth Africa vanogara mumusha weKenville vanonzi vakatizawo misha yavo nemusi wesvondo mushure mekurwiswa. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi remapurisa emuSouth Africa panyaya iyi kunyange hazvo ari kunzi mune dzimwe nguva ari kubatsira kudzivirira vasiri vemunyika iyi kuti vasarwiswa. Mochikamu chedu cha tinotarisa zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata muchikairi wemarori vaPatrick Makuwaza avo vari muDurban, South Africa, kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Zuva ranhasi tingati zvinhu zvine zvakati nyararei nyararei, asi dambudziko riri kunoita nderekuti hatingabva tati zvinhu zvanyarara, nekuti vakomana vacho vanogona kungosangana newe pakona vongokuita zvavanokuita vombva vakusiya ipapo. Saka dambudziko rinozongosara rarako wega iwe nezvaunenge waitwa ipapo, vamwe vanogona kuzazviziva kuti ndozvaitika, asi vari zvimwe tinogoti situation yacho zvai yakati nyararei, but muri kutyisa kufamba famba. Vakomana ava vanongoti kana usiku chero nguva yavangofunga kuti vaite zvinhu zvavo, vanongotanga kuita zvinhu zvavo. Tingati hazvina kuti ungati ungazvigadzirire kana kuti ungazvidii, zvinongoerekana zvangoitika anytime any moment. Saka ndezvokutongoti iwo munhu pachako wega unofanira kutongogara wakagadzirira kuti anytime pazvinenge zvatongoitika wotongoita action, nekuti akutogara mapepa zvese nezviri important zviri muhomo, kuitira kuti vakatanga wongotisa wosiya mota yacho yevaridhi yakamira uchienda.
Saka nyaya yehombe chaiyo ndeipi iri kuita kuti murwiswe?
Nyaya yehombe ndeyemabasa, ndo yanyanya kunetsa, nekuti vakomana vekumba uko vari kupindawo muno muchokwadi vachitora mabasa, nesituation vari kupa kwedu kwaina kumira zvakanaka. Saka muno muti akupinda tichitora mabasa, munini wangu akashaya basa kumusha, ndinokomudedza kuti munin'ina huyo panapa ubate nepapa. Saka manje nouwandu manje hwataita kuti makambani mamwe tinenge tiri kana 30 kana 40 tiri vekumusha tega, vanobva vaona kuti tanyanya kuvatorera mabasa. Saka vakuzama kuda kuti rwisa rwisa kuti tisiye mabasa acho. Saka vari kupinda mumakambani, mamakambani vachipisa, vamwe vachitaura nevarungu vacho. Saka zvinhu zvacho tingati izvozvo hazvina kumira zvakanaka.
Saka vari kurwisa zvizvarwa zveZimbabwe chete here, kana kuti chero munhu anongori chizvarwa chekunze kweSouth Africa?
Vari kurwisa zvizvarwa zvese zvisiri zvemuSouth Africa, asi vakanangana navo chaivo chaivo vari kunyanya vatorera mabasa chaivo chaivo vakomana vekuZimbabwe, nekuti ndo vanenge vane uchenjeri hwokufambisa marori aya. Vanenge vane uchenjeri hwokuti vakatumwa kune dzimwe nzvimbo dzinenge dzinonetsa kusvika, vanoshandisa mambozhanhare ava vachitarisa pamasocial media kuti vasvike panzvimbo nekukurumidza, vasingarasike-rasike. Saka varungu vacho muno muDurban vanowanikwa vachifarira kumana wokumusha tete, vakangonzi vati mukomana abva kuZimbabwe vanoziva kuti basa ravo rinofamba zvakanaka. Saka ndo hondo yatiri kunyanya kurwisana navo. Iwo vakomana vacho muno vari kurwira mabasa acho, vakapinda mumakambani macho vachinziva testwe marori acho zvekare, vari kutadza kumadhiraivha marori acho vachiita matsaona munyika mavo. Saka vakomana vekuZimbabwe vari kuonekwa vachigona basa, saka tiri kunyanya kutora mabasa munzvimbo yeDurban muno.
Mapurisa ari kubatsira zvakadii mudambudziko irori?
Nhau yacho vajonga kandimire tinganyepe kuti titi mapurisa angabatsire kusvika pachidanho chipi, nekuti nhau inotika ndeyekutiwo pakanzi paitika hondo panapa, patorwa mota, yatorwa makii, yapazwa kana mahwindo kana dhiraivha akuwara, mapurisawo vanongomhanya vachisvika panzvimbo sebasa ravo ravanoziva vaiti. Asi taitochema kuti dai iyo hurumende yachona yagona kuti yagara pasi naivo vakomana vacho vemunomu naivo varungu vacho vatinoseenzera, nesu vachono tayanana taona kuti way forward ndeipi, nekuti izvozvi takungogara takabatira urawo maoko, nekuti hatiziye kuti ukatumwa kubva mukambani uchienda pane imwe nzvimbo unosvika here kana taudzoke, kana mhuri dzedu takutogara tatodzidzisa kutoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kwatiri kushanda kuno.
Asi mati mamboedzawo here kugara pasi naivo vemuSouth Africa iva vari kukurwisai?
Nhau inonetsa vajonga kandimire inhau yezita rinonzi foreina. Kana uri muforeina mukati memwe nyika unenge uchionekwa semunhu asina kana kodzero yekutombofamba munzira dzemugwagwa kana kudya chemo kana kuita chimwe chinhu.
Saka pane vakaurayiwa here kana kukuwadzwa mukurwisana kwanga uchitika ikoko?
Hondo iyi haina kutanga nhasi vajonga, hondo iyi yatone time. Vakomana vemunomu vajonga kandimire vanouraya, havatezve kutamba, vanopfuura neputi, vanopfuura, havatye kuuraya munhu. Kuuraya munhu hachisini chinotyisa muno muSouth Africa.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaPatrick Makuwaza vachitaura vari parunare muDurban, South Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Iko zvino yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri vedu veStudio 7 pamadandemutande edu akasiyana-siyana, kana kuti social media. Regai tinzwe zvavataura naMavelas Muhlanganya uye.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei. Pa Facebook page yedu ye VOA Shona, nasi tangatiri kutarisa, zviri kutarisana nevanhu vemudunhu rechimanimani nekumasvingo avo vakabatwa nedutu mpengo reHurricane Idai.
Mutaura naGift Masipeka.
Ndimukoma makanyora chimbo ichi checyclone Idai.
Chokwadi ndindakachinyora nechimba.
Makadiko.
Tunasimba vanzazi, makadizei.
Aiwa, tiri wadi chii chakaita kuti mufunge kunyora rwuyo urwu?
Chakaita ndinyanyo nyora rombo urwu inyaya yekuti iyo ndakatarisa damage yakakonzerwa necyclone Idai nekufa kwakaita vanhu vazhinji. Ndakandibata ndikanyaona kuti chimanimani inzvimbo iri too remote. Inotodawo voice inotizibatsira kuti zvisviki kumativi mana enyika kuti vanhu vazive kuti kune kurudwa rubatsiro. So basically songi kambo kanonyanyoda kutaura nezvekukumbira rubatsiro kune vanhu vari pasi zuva vese kuti titarisewo chimanimani tipo nefo. Uye zvakare ndobva kuchimanimani ndakazvarwa ikoko. Ndine vamwe vanhu vakatofawo patsaona iyo yecyclone.
Makambodzokera here kana kumushure metsaona iyi?
Chokwadi, ndakaenda ndikaona zvinamira zvakanaka tikatifamba netsoka kuti kwanise kusikagumba nokuti ndakatofirwawo nehanzvadzi nemukwasha pamwe chete nemuzukuru vakaenda tikatosvika tikatonotsvaga kwataifungira kuti unoedza nogodaro vachiwane kumbati takavashaira. So zvinhu zvakanditumawo kuti tide collab on the corporate world neworld at large once ndiwo chishemo chedu sechimanimani.
Imbotitsenhurai mbijana, chimbo chenyu ichi.
Ndouya kwamuri pasi pezuva, ndouya kwamuri vana veZimbabwe, tokumbira rubatsiro sechimanimani, tokumbirawo karubatsiro sechipingewe, shugaiyo inobatsirawo mumwe munhu. So patingatindozviri mukambo.
Zvakakutorerei nguva yakareba sei kuti munyore
gumboro harinawo kana runguva rwato munitorera nekuti zvinhu zvanga zvaitika information yese inenge ichidiwa nezvinhu zvanengada kutinge zviri mukambo zvanga zviri pachena zvaionekwa nyambo nemifananidzo nekuenda kwatakaita. Saka zvinombonitora kana zuva
rimwepakauya dutu rine mvura ndokuparadza misha yedu. Pakauya dutu rine mvura ndokuparadza zvipfuwo. Ndokuuya dutu raityisa ndokuparadza hama dzedu. Hama dzakaparara varumewe vanhu kuparara semhuka. Zvinhu zvakapera varumewe semazuva ano. Mari pindirai pakadai, Ishe pindiraivo pakadai. Matibaya pamoyo nefumo rinorwadza. Hama tabaiwa pamoyo nefumo rinorwadza. Asi yatirasa tariro, atirasa tariro.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mhirizhonga iri kuitika kuSouth Africa, uko zvarwa zvisiri zvenyika iyi zviri kurwiswa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Kutsvaga mitumbi yevanhu vakafa mutsaona yetropical cyclone Idai kuchipinge nekuchimanimani kuonetsa nepamusana pekushaya zvikwanisiro kuri kuita hurumende. Nyaya yanga ichipomerwa nhengo dzeMDC dzakasungwa yokandwa yoraswa nedare. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa zvogara zvakabatiraura maoko zvitevera mhirizhonga iri kuitika munyika iyi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. uye musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheshona na 6 mangwanani mangwana. Iko zvino ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo achikupai nhau dzeIsindebele. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku vi.